Masikati akanaka vateereri, tinosangana zvakare masikati anhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 27, 2017. Makateerera kustudio 7 nevhenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinoda kukutaurirai ruzhinji rweZimbabwe kuti isu veZimbabwe Republic Police taita take over kubva kumauto edu eZimbabwe. Nguva ino makuona mapurisa nemasoja vachishanda pamwe chete, mumwari apa mumwari apa.
Mapurisa atanga zvakare kuita basa rawo rekuchengetedza mutemo asi achibatsirwa nemasoja zvikuru sei muguta reHarare.
Mauto anofanira kuchibva mumastreet eZimbabwe, nokuti akaramba ari mumastreet meZimbabwe zvinoita kunge Zimbabwe inyika inotongwa nemauto. Zimbabwe inyika inofanira kutongwa nevanhu vasiri mauto. Saka kana voramba vari mustreet hapana zvazvichabatsira.
MDC inotungamirwa naWamorgan Tsvangirai inoti mauto akapedza basa rawo, nokudaro ngaachidzokera kumabharaki. Vaimbo vagurukota rezveutano kwenguva yakareba vaTimothy Stamps vanoshaya. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa nemauto anoti zvinhu zvagadzikana munyika zvichitevera kugadzwa kwemutungamiri wenyika mutsva vaEmerson Mnangagwa, uye mapurisa atanga zvakare kuita basa rawo rekuchengetedza mutemo asi anenge achiita basa iri achibatsirwa nemasoja zvikuru sei muguta reHarare. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa nemutauri weDefence Forces Colonel Overson Mugwisi, pamwe nemutauri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba, pamusangano wavaita nevatori venhau pamuzinda wemapurisa wePolice General Headquarters muHarare. Mapurisa ainge ambobuda mumigwagwa svondo rapfuura apo mauto aiita chirongwa cheOperation Restore Legacy chekusunga vanhu vanonzi vaifurira vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. VaMugwisi naMai Charamba vati kugadzwa kwavamunangagwa nechishanu chapfuura pakaita kuti zvinhu zvigadzikane munyika, uye ivo vanotevedza zvakataurwa nemutungamiri wenyika kuti munyika munofanira kuva nerunyararo vanhu vachitevedza mutemo. Amai Charamba vati mapurisa achatanga kuita basa rawo zvekare, uye achange ave kushanda nemasoja zvikuru sei muHarare.
Tinoda kukutaurirai ruzhinji rweZimbabwe kuti isu veZimbabwe Republic Police taita take over kubva kumauto edu eZimbabwe. Nguva ino makuona mapurisa nemasoja vachishanda pamwe chete, mumwari apa mumwari apa. Tagara tiri vana vemunhu mumwe chete, ende zvetinoramba tiri mwana vana vemunhu mumwe chete.
Amai Charamba navamugwisi vati vave kutowana mashoko kuti pane vamwe vanhu vave kutora zvinhu zvevanhu zvakaita sedzimba neminda, uye izvi zviri kunze kwemutemo. Vati mapurisa nemauto achasunga vese vari kuita izvi. VaMugwisi vati vachaedza pese pavanogona napo kuona kuti mutemo watevedzerwa.
Mutemo wenyika ngautevedzwe. Mapurisa ndeedu, tinovada. Hatikwanisi kusava nawo. Ngatibatanei, ngatiteerere mutemo ndokuti nyika yedu ikwanise kuenderera mberi.
Amai Charamba vakurudzira veruzhinji kuti varamikedze mapurisa nemauto apo vanenge vachiita basa rawo.
Saka tinokurudzira kuti murege mapurisa enyu neveZimbabwe Defence Forces vachiita mapatrol. Muchavaona izvozvi vakatotanga kushanda pamwe chete vachiita majoint patrols.
Pasi peOperation Restore Legacy, mauto ndiwo ainge ave kuita basa remapurisa, uye izvi zvakafarirwa zvakanyanya neveruzhinji avo vanoti uori hwakanyanya kumapurisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Bato guru rinopikisa reMDC inotungamirwa naWamorgan Tsvangirai rinoti mauto akapedza basa rawo, nokudaro anofanirwa kuchibuda mumigwagwa. Munyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora vanoti hazvipe chimiro chakanaka chenyika kuona mauto akabata pfuti mumigwagwa.
Zimbabwe inyika inofanira kutongwa nepacivilians, inofanira kutongwa nevanhu vasiri mapurisa vasiri mauto. Saka zvatinofanira kuita ndezvokuti kana mauto apedza basa rawo sekupedza kwakaita basa rawo rapera, taana president munyowani, chaka mauto anofanira kuchibva mumastreet eZimbabwe. Nokuti akaramba ari mumastreet meZimbabwe, zvinoita kunge Zimbabwe inyika inotongwa nemauto. Zimbabwe inyika inofanira kutongwa nevanhu vasiri mauto. Saka kana voramba vari mustreet, hapana zvazvichabatsira. Uyezve mapurisa eZimbabwe anofanira kuchichinja zvavanga vachiita zviya, vachimbunyikidza kodzero dzevanhu mumaroad block, vachiisa maspike avo aya, vachitorera vanhu mari nenyaya dzehuori. Asi chinofanira kuitika ndechokuti vanhu vanofanira kufamba murusununguko, vanofanira kufamba murunyararo, pasina kufamba vanhu vachiona pfuti nematengi pese pese. Basa remauto rakapera, kusonda rakapera.
Sebato rinopikisa, muchaita sei kuti nyaya iyi igadziriswe?
Kana tikaona mukana wekutaura nehurumende, tichataura nawo, tichaona kuti vari kunyanya kuda kuzviitira chii. Nokuti isusu takanzwisisa pakapinda mauto tichibvisa Robert Mugabe, hatina kuti mauto achititonga, hatina kuti mauto achigara mumastreet. Takati mauto kana chapedza basa ravo anoziva paanofanira kuenda. Hurumende kana kuti yosifamba semufambira inofanira kuita. Mukaenda kune dzimwe nyika dziri normal, haungoni mutaundi makazara masoja, makazara matengi, makazara vanhu vane zvombo zvehondo, makazara zvemariot gia. Haizi nyika imboyo, nokuti zvinenge zvaakuudza kutya muvanhu. Vanhu havachakwatisi zvinhu zvavanoda nepanyisaka pekuti pane vanhu vane zvombo. Saka vanofanira kubva mastreet emuHarare ange ari cleared kuti vanhu vaite commerce, vaite zvokutenga nekutengeserana, vaite zvekuumba upfumi hwenyika.
Imi kana muchiona masoja achishanda pamwe chete nemapurisa, semaonero enyu, mungati mauto aya ane chivimbo here nemapurisa?
Chatakaona ndechekuti pakatanga kuuya mauto apa, zvinhu zvakasanduka. Mauto acho zvazvava zvakanakira ndezvokuti anga asingaharasi vanhu, kwete vanga vari very friendly to people. Zvakasinge zvanga zviri kumapurisa kuti mapurisa pese pese vanhu vairohwa nemamboma. Asi zvakanaka kudai, mauto edu apedza basa rawo, hazvisisina basa rokuti varambe vari mumstreet march. Nokuti basa vakanga vafambira vakaita vakapedza. Ndo zvatiri kutaura isu seMDC, hatina hondo kana taka nemauto, kwete. Asi tinoti isu, nekuti tine bumbiro remutemo weZimbabwe, mauto ane nzvimbo yawo mubumbiro remutemo weZimbabwe. Akazoramba angogara mumastreet, hazvizoiti zvo zvakanaka.
Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vachitaura vari varunare vari muHarare. Vamwe vanhu vanoti sarudzo hadzichayamura munyika sezvo masoja akazvipa masimba ekusarudzira vanhu mutungamiriri waanoda. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Zvichitevera kutorerwa masimba kwakaitwa vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemasoja, vamwe vanhu vanoti sarudzo munyika hadzichisina basa. Vanhu ava vanoti zvavapachena kuti vanhu vakasarudza munhu asingadiwe nemasoja, masoja anokwanisa kumubvisa. Mumwe wevanhu vane pfungwa idzi ndivatawanda chaitezvi, ava vanoti sarudzo kupedza mari nenguva sezvo simba rekusarudza anotonga riine masoja. Vachaitezvi vanoti masoja akaratidza kuti vane simba ravanaro pakuisa munhu pamwe nebato ravanoda.
Ndinoona maelection anozon aoneke kukosha kwavo, nekuti masoja aroradza simba ravane simba ravari kushandisa iwo, nekuti chero any maelection dzaatapinda paelection pati chero inenge yahwina unogona kuramba wozive vane simba ravakaradza kuti vanaro, ende vane pati varoradza kuti vane munhu aoneka achida.
Izvi zvinotsigirwa navapension Magaya vemuchinhoi vanoti panofanirwa kuitwa shanduko mubazi remauto, nekuti pakasaita shanduko sarudzo munyika dzinenge dzisina basa sezvo masoja akaratidza kuti ane simba rekubvisa mutungamiri akagadzwa nevanhu. VaMagaya vanoti aka akasike kutanga masoja achipindira munyaya dzezvematongerwo enyika sezvo akambopindira muna 2008 apo vamugabe vakakundwa navamogen tsvangirai.
Kapaito mareforms anobata kumasoja. Nokuti 2008 vakaita zvimwe chete, it was a coup. Izvi zvabva pakuitwa ikupu zvakare. Vakasagutsikana nemunhu anohwina alektwa nevanhu asarudzwa nevanhu. Vanongoita zvimwe chete izvo. Saka tiri kuti masoja ngavatange vareformwa kutoti poiswa act inonyatsovabainda because apa vachaita chijairira.
VaBrenton Takawira vanoti vave kubvuma zvakambotaurwa nemasoja kuti havabvume kuti nyika ino itongwe nemunhu asina nhoroondo yehondo yechimurenga.
Nyika ino yezitizikana neground report. Arisatra kubvumira and outside asina kuenda kuhondo and asiri muhofeti kuti atonge nyika inazvite. Asina background ye liberation yakaitwa atonge nyika ino.
Asi mumwe mugari wemuchinoi vari nhengo yeMDC vatendai musonza vanoti sarudzo dzine basa sezvo dzichipa vanhu mukana wekusarudza vatungamiri vavanoda. Vamusonza vanoti zvakaitwa nemasoja hazvifanirwe kutorwa semuenzaniso sezvo masoja akabvisa vamugabe nekuti ndivo vanga vavagadza mushure mekukundwa navatsvangirai musarudzo dzemuna 2008.
So my elections ane basa rekuti vanhu vemuZimbabwe ndo vachasarudza whether vachasarudza Mnangagwa yeye neZANPF yake kana kuti vachasarudza rimwe bato ravanoda. Izvozvo zvinoita tikachete kuburikidza namaelection. Uri kuona chaita kuti vanhu vaone kunge masoja akagona zvaakaita ndechekuti mungabe wacho akagara ari mumwe waingoshandisa masoja kuti anga ari pachigaro ichocho. Ende masoja akatoita simba rekubvisa mungabe nekuti ndovanga vakamubatsira kumisa ipapo.
Asi mukuru weElection Resource Center vatawanda chimhini vanoti sarudzo dzine basa munyika. Vachimhini vanoti bumbiro remutemo yenyika rinoti utungamiri hunobva musarudzo uye zvinoitika zvese zvisina gwara remutemo hazvifanirwe kunge zvichiitika. Vachimhini vanoti mutungamiri akagadzwa nemusi wechishanu svondo rapfuura vaEmerson Mnangagwa vanofanirwa kuremekedza bumbiro remutemo nekupa mukana wekuti vanhu vemuZimbabwe vasarudze mutungamiri wavanoda zviri pachena pasina kuvhunditsirana uye mauto asingaite zvakare zvavakaita. Vakawana vanoti mauto ngaamirire nyika kwete kuti aite ebato rezvematongerwo enyika sezviri kuitika muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Vamwe vanhu vanoti vanovimba kuti mutungamiri wenyika mutsva vaEmerson Mnangagwa vachachengetedza mashoko avo ekuti sarudzo dzichaenderera mberi munyika gore rinouya. Vanhu ava vanoti vanoda kushandisa kodzero dzavo dzekusarudza vatungamiri vavanoda kwete kuti kuve nehurumende yemubatanidzwa. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Muzvare Fortune Moyo vati semunhu akatonyoresa kare kuti vagokwanisa kuvhota vanotarisira kuti sarudzo dziitwe sezvinofanirwa. Muzvare Moyo vati kunyange hazvo zviri pachena kuti vanhu vakawanda havazi kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota, zvakakosha kuti sarudzo dziitwe kuti vakanyoresa vagokwanisa kushandisa kodzero dzekusarudza vatungamiri vavanoda.
Nini pachangu I'm a registered voter and tiriku I'm hoping kuti Mnangagwa acha sticker to his word kuti my elections aendere mberi next year because it gives vanhu an opportunity kuti vaite sei vasarudze zvavanoda kuti vavote in the way that they want. Zvinoenderana nenyaya my right as a Zimbabwean to choose who I want. My elections gaendere mberi next year tikochuza munhu watoda kuti ati lead in the next 5 years.
Mumwe womugari asina kuda kudomwa nezita ati ari kutarisirawo kuvhota achiti zvinopa vanhu mukana wekusarudza vatungamiri vatsva vangakwanisa kuunza shanduko munyika.
Takaregista kuvhota, toda kuti maelections aenderere mberi, toda kusarudza mutungamiri mutsva pauye zvinhu zvingachinja muno muZimbabwe.
Vatemba Ndlovu vati nekuda kwekuti vange vasinganyatsoona mafambiro ezvinhu munyika munyaya dzezvematongerwo enyika vange vasati vanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota. Asi vati iko zvinovave kunonyoresa uye vanotarisirawo kuti sarudzo dzichaitwa gore rinouya.
Kuregista tatisati taregista nekuti tatisati taona kuti zviri kufamba sei. Tatisina shuwa nekuti maelections achaitwa here nekuti tatisati tazviona zvakanaka. Iko zvino hai kuregista ticharegista tovhota.
VeZimbabwe Electoral Commission vanoti kusvika nezuro munyika mave nevanhu vanopfuura mamiriyoni matatu nezviuru zana vanyoresa kuvhota. Chirongwa chekunyoresa kuvhota chiri muchikamu chechitatu icho chinopera musi wa1 zvita. Chikamu chechina chinove chekupedzisira chinotanga musi wa4 zvita chichipera musi wa19 wemwedzi mumwe chete. Bezek vanoti vanoshuvira kuti vanyorese vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe kuti vagokwanisa kuvhota. Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu muzvare Susan Tsuro ndemumwe wevanoti havaoni veZek vachikwanisa kunyoresa vanhu vakawanda zvakadai. Asi vanotiwo kuve nevanhu vashoma vanyoresa hazvifanirwe kutadzisa vakanyoresa vacho kuvhota.
Hongu vanhu vakarejesta vashoma pane zvanga zvitarisirwa. Asi tinongoona kuti muno munyika medu tagara tinotonga nekatendensi kekungoti kuna vamwe vanhu vasingarejisti zvachose, kuna vamwe vasingatombovhoti nyangwe akaenda kunorejista kwachona. Saka tinoramba chingodzokera kumasure tikada kuti tidhiche zvachona zvatiri kutarisira kuti vanhu vachanorejista vangani. Bheta kuti tingoti vashoma ivavo vakarejista vachona vane chido nenyika yavo ngavakwanise kuwana mukana wokuti vaende kunoita sarudzo gore rinouya.
Mukuru Election Resource Center vatawanda chimini vaudza Studio 7 paRunare kuti veZek vane mukana wekunyoresa vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe seshuviro yavo kana vakaita chirongwa ichi nenzira yekuti munhu wose anoda kunyoresa munyika ave nechivimbo nekomisheni iyi. Vati veZek vanofanirwa kubvisa zvose zvinoonekwa sezvimhinga mupenyu pakuti vanhu vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota, uye chirongwa ichi chinofanirwa kuenderera mberi chichiitwa nguva nenguva sezvinotaurwa mubumbiro idzva remitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Makadirira ku Studio 7 nepfenyuro iri kutepfenyura iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Vanachiremba pamwe neveruzhinji muZimbabwe vanoti vari kurwadzikana zvikuru nekushaya nezuro kwevaimbove gurukota rezveutano Dr. Timothy Stems. Patricia Mdadigwa anotipa nyaya inotevera.
Imwe nhengo yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Nicholas Wasadza, vati nyika yarasikirwa zvikuru nenyanzvi munyaya dzezveutano. VaWasadza vanoti vanorangarira vaStems nekuvaka pamwe nekugadzisa zvipatara zvehurumende.
Kuti vakaita basa hombe ndi pakavakwa mahospitals emuno muZimbabwe mendi pediatric hospital yekumpilo yekuBulawayo vakafacilitata marenovations as well ku UBH United Bulawayo Hospitals and vaita go around vachitsvaga mafunds akakwanisa kurenovata mamwe mazvimwe zvipatara zvaichi zvanga zvakudona zvegovernment.
VaWasadza vatiwo kunyange hazvo vaStems vanga vave pamudyandigere vanga vachiri kushanda mukusimudzira basi rezveutano.
Munangane dedication angakazvipira kuti Ministry of Health ifambe zvakanaka even if vanga varitaya zvavo, but basa ravo vanga vachiri kungoita as if ndivo mutungamiri angaripo panguva iyoyo.
Vanotungamirira sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Ed Kamunatsi vanotiwo Dr. Stems vakasimudzirawo zvipatara zvakawanda zvekumamisha. Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanotiwo guta reHarare rinorangarira Dr. Stems nemabasa avakabata muguta iri. VaManyenyeni vanoti Dr. Stems munhu anga akazvipira mubasa rezvekusimudzira utano.
Kuti vakashanda semushandi mukuru wezveutano, Director of Health muCity Council. Vakazova zvakare councillor. Vaita kancela vakange vari vakawana ruremekezo ratinopa makansela dzanenge ashanda makurano kumba tikavaita oldermen, vakaita oldermen neguta rino. Vakazobva zvakare vakanoshandira hurumende saminister of health. Ndokuemberi vabva vatingati retirement yeu minister. Vakaramba vari advisor kuna president. Munhu anga akazvipira kubasa rechiremba and akashandisa nemazvo and guta rino rine pakutenda chaizvo nebasa ravakaita.
VaStems avo vakamboita mukuru webazi rezveutano mukanzuro yeHarare ichanzi Sosperi munguva yeRhodesia vakaitwa gurukota rezveutano kubva mugore ra1986 kusvika mugore ra2002. Vashaya vaine makore makumi masere nerimwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa. Mm-hmm.
Mukuru wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vanoti vanhu vakawanda vari muSouth Africa vari kuronga kudzokera kuZimbabwe zvichitevera kusiya basa kwevange vari mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. VaJuru vanoti vari mubishi kugadzirira kudzokera kumusha sezvo pave netarisiro yekuti zvinhu zvingangonaka pasi pehurumende itsva. Tanonoka Wande weStudio 7 ataura navaJuru kuti tinzwe zviri kuitika kuSouth Africa.
Zvinodana zvega izvo kungonzi Robert Mugabe asiri president wenyika yeZimbabwe. So tinoona kuti vanhu ruzhinji rweZimbabwe rwavari tichigara kunze kwenyika, munhu wese ane urongwa hwokuenda, ungava asingade kuenda nhasi, asi munhu wese ane plani yekuti ndinoda kudzokera kuZimbabwe. Kungave kunogarako, kungave kunoregista kuvhota, kungave kana kutongonoshanya bedzi, munhu wese ane urongwa hwokuenda kuZimbabwe.
Mune vimbo yakadini nava Emmerson Mnangagwa?
Hatina vimbo yatinayo navo hedu, but chatinongoziva ndechekuti kusangurepo kwaMugabe ndo kuchaita kuti zvinhu zvive zviri nani, kwete kuti kuvepo kwaMnangagwa ndo kungaita kuti zvinhu zvive zviri nani.
Asi sei muchifunga kuti zvinhu zvichafamba zvakanaka?
Handi kufamba zvakanaka sachi, asi kungoti bedzi sekutaura kwandaita kuti kusavepo kwaRobert Mugabe muhurumende yeZimbabwe ndo kuchaita kuti at least kuve nefungidziro yekuti zvinhu zvaanani, kuve nefungidziro yekuti mainvestors anouya, kwete kuti kuvepo kwaMnangagwa ndo kunoita kuti zvinhu zvinake bodo.
Asi mimi sema cross border traders, zvichemo zvenyu ndezvei kuhurumende?
Zvichemo zvedu ndezvekuti SI-64 ngaibviswe, vanhu vakwanise kupinda nezvinhu zvavo sekupinda kwavaisiita makore ese, vachinotengesa kuZimbabwe kana kubuda nazvo kuZimbabwe. Kwete chimwe chichemo chatiinacho chikuru ndechekuti madiaspora ese, vanhu vese vanga vari mudiaspora, ungave uine pemiti kana kuti usina pemiti, ngapawanikwe mvumo yekuti zvone vanhu vagone kuenda nezvinhu zvavo zvavakaunganidza panguva yehurumende yavaRobert Mugabe, vaende nazvo kuZimbabwe vasingabhadhariswe juti kana kudii. Vanhu vaende nezvinhu zvavo kuZimbabwe ngakupuhwe nguva, ingave gore, ingave 6 months, yekuti vanhu vese vaende nezvinhu zvavo nepfuma dzavo dzese dzavakakokorodza vachigara kunze kwenyika, kuti munhu asikutangira paanga ari kunze kwenyika.
Avo vanga vari mukuru wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vachitaura vari parunare vari muJohannesburg muSouth Africa, naTanonoka Wande weStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakaungana muJohannesburg kuSouth Africa nezuro zvichipemberera kusiya basa kwakaitwa navaRobert Mugabe uye kutora mukana uyu vachizeya mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Mutori wedu wenhau More Blessing Munjoma, uyo ari muJohannesburg South Africa, anotipa nyaya inotevera.
Vaimbi vane mukurumbira vakasiyana-siyana vakaratidza kubatana kwavo avo vakasangana muguta reJohannesburg paurongwa hwekupemberera kusiya basa kwakaitwa navaMugabe. Pagungano iri paive nevaimbi vane mukurumbira wekuZimbabwe vakaita Sas Godo, uyo akaimba rwiyo rwake rune mukurumbira rwekuti handi tinobvisa vaMugabe pachigaro. Murongi webasa muZimbabwe Exiles Forum vati nomambeu avo vakataura pamusangano uyu vakati sangano ravo rinofara zvikuru nekusununguka kweZimbabwe uye vanotambira kuve panyanga kweavo vaimbove mutevedzeri wavaMugabe vaEmmerson Mnangagwa.
Right, taungana pano muzivara nhasi sevana veZimbabwe. Ndinonzi tinomambeu, ndinotaura ndakamirira Zimbabwe Exiles Forum. Taungana kuti tizocelebrata kana kuti tizonakidzwa nekubvisa kwakaita vaMugabe pachigaro. VaMugabe munhu wakatinetsa kwemakore mazhinji, vana veZimbabwe vachitambudzika vachiteteredzana nenyika vasina magariro akanaka munyika dzavo dzavanobva dzeZimbabwe. Asi nhasi tauya kuzoungana kuti titende Mwari nokurumbidza nokufara nokuti havachisipo pachigaro. Uyezve panhau yokuti pakazoiswa mutungamiriri mutsva vaMnangagwa vokwedu, tinozvifarira zvakaitika izvozvo. Uyezve tine tariro yekuti vaMnangagwa vachaisa maelectoral reforms, masecurity sector reforms, employment creation nezvimwe zvinoita kuti gova nesarudzo zvakanaka in 8 months time nekuti tinotarisira kuti musarudzo imomo vanhu vagone kunovhota zvakanaka pasina kutyidzirwa pasina kutyidzigwa kana kupiwa mamwe matambudziko ataisangana nawo munguva yavamugabe saka tinoti zvese izvozvo zvakanakira nyika yedu uyezve nhau yakakosha vana vezimbabwe ndeyekuti hazvisiri zvekuti vamunangagwa vachaitei asi ndezvekuti koisu vanhu vezimbabwe chii chatinogona kuita pasi peutungamiriri hwavamunangagwa
vakaronga musangano uyu amai Rita Howe vanoti vakaronga chirongwa ichi senzira yekubatanidza mhuri yezimbabwe iri musouth africa kuti vanhu vaise misoro pamwe chete kuitira kuti vazeye zvingaitwa kuitira kuti zimbabwe ibudirire
Okay, isusu sema Zimbabweans are in South Africa. We know kuti last week vamugabe vakabviswa pautongi and zvataita kuunganidza vanhu kuti okay, let's unite Zimbabweans and not I know vakawanda vari kuti kucelebrate but isusu tiroda kuita ma reflections on kuti so what's the way forward? How do we move forward as Zimbabweans? Vaiswa vacho pachigaro vari kunzwisisa here ma problems edu sevanhu vemuZimbabwe kuti tiri kuda kuenda kupi tiri kubva kupi ndo zvataungandira nasi and then that's the why the reason taunganidza vanhu
nasi vari pana pavangani vanhu magroups api na
okay so vanhu vatinawo pana apa vanhu vanobva kumapato ezvematongerwo enyika vanhu mainfluential leaders em society medu ndo vari kuuya kuzoadressa vanhu vachitaurawo zvavanotarisira kuti as we all have hope yekumove forward chii chichaitika mukuendera mberi ne nekugadzirisa nyika yedu so tine mavanhu from mapolitical parties akasiyana
mumwewo wevakaronga chirongwa ichi vamuqasiseri gwaza vakatiwo vanhu vakaratidza kufara kuti vamunangagwa ndivo vave panyanga pagungano iri paivewo nenhengo dzemapato anopikisa kunyange hazvo veruzhinji vaifarire kuve panyanga kwavamunangagwa bato rinopikisa remutwakazi people's party rinoti harizi kutambira kuve pachigaro kwavamunangagwa nepamusana penyaya yegukura hundi ndakamirira studio 7 mujohannesburg ndini More Blessing Njoma
Rufundi madzongonyedze rwiyo rwa Oliver Mtukudzi ruchiuya kwamuri ruchibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Suryandeonda enhaudza nhasi. Mapurisa atanga zvakare kuita basa rawo rekuchengetedza mutemo asi achibatsirwa nemasoja zvikuru sei muHarare. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare na 7 p.m. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, zvitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Rachel Tobo. Ndokusiyai mwina, tunga milingomo.